vagari vekwamutare vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvishanduke munyaya dzeupfumi, kugara kwevanhu murunyararo, kuva neutano hwakanaka, kupedzwa kwehuori nezvimwe zvinovakoshera muupenyu. Muzvare Jesu nongerai avo vanogadzira vanonzwara muguta. Vanoti hurumende itsva inotarisirwa kuti igadzirise upfumi hwenyika uhwo hwange hwave kumawere zvichitevera kutonga nedemo kwavamugabe kwemakore 31.
Makorokoto kumhuri yeZimbabwe nekuritaya kwapurezidhendi wedu, tiri kufara nezvaitika. Tichikurudzirawo hurumende yedu itsva yatinenge taanayo kuti ichinje zvinhu zvikuru kuikonomi yedu, igadzirise zvakanga zvakapotseka.
Vainokipanganai vanoti uori hwange hwaparadza nyika hunofanirwa kupedzwa zvachose nehurumende itsva.
Koto magorokoto mhuri yeZimbabwe, nekubva kwaita Mugabe hazvisikiro kuti kubva kwavo kuvarasa bani baba vedu. Tinongovada zvakadaro, ndo vatange vachizotitaurirawo zvimwe zvisimwe mukufamba kwenguva. Asi nehurumende yapo iyi, tachikumbira corruption inge ichibviswa muZimbabwe. Pacorruption apa kunyanya kusaidi repolisi.
Mumwe mugari wemuguta vaJames Jera vanoti vatungamiriri havasungirwi kuti vagarise pachigaro sezvange zvaita vaMugabe.
Chekutanga ndinoti kune wese wemuZimbabwe wano nezvawakaita nezvazvichiitika munyika yedu ineyi, ndinoti peace yakanaka, endezvete nemakristu. Ndochiuya papolitical grounds, ndinotanga kutarisa zvese maivhenzi ese anga achiitika aya. Near future tinoda kuti two terms for the president is enough. Munhu haafani ngogarisa obva atiita unga kana kuti toita oita unga tiri vanhu vake all the time. It was too long. Isusu semaZimbabweans hatina kubvira tazviona. In future plans tinoda zvinhu zvakadai. So if there is going to be an interim government, the president is going to be nominated starting from today. Anofanira kuita yetinoti interim government.
Vaishinawo Gweshe vanoita basa rekutengesa michero nezvimwe zvirimwa muguta reMutare. VaGweshe vanoti vanoshuvira kuti upfumi hwenyika hudzoke pamakore apo Zimbabwe yave nemukurumbira muAfrica yose, mabasa achiwanikwa, mari ichibatika.
Ini zvandotarisira pahurumende ichazenge yaapo nyowani, kuva neikonomi yakadzikama, kuva neemployment, kuva nekuti vana vaende kuzvikoro zvakasununguka, vabereki vachikwanisa kubhadharawo maaffordable fees. Ndozvo zvikuru zvandinotarisira kuti zvivepo.
Vanorwira kodzero dzevanhu uye vari munyori musangano revagari vemuguta reMutare Residence and Retirees Association vaDavid Mutambirwa vanoti hurumende ichavepo inofanirwa kupedza hurombo muvanhu nekusimudzira maindastiri kuti kuve nemabasa, pamwe nekusungisa vose vakuru vachabatwa nemhosva dzeuori. Vagari ava vanoti tarisiro yavo yekuti zvinhu zvichange zvakanaka munyika sezvo vachange vari muhurumende vava neruzivo rwezvinhu zvinouraya upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.